Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzakanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa nemhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakubvai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato rezanu PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuHurungwe North mudunhu reMashonaland and West tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe asi sarudzo dzinonzi dzazosendekwa parutivi mushure memhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavoting. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland and West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi vakainzi nesiparadza kuMakonde kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba West kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri wezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yezanu PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda wezanu PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeward 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuward 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa kana kunopinda meeting asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti vasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita nekuti mukatsva gore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive nekuti mukatsva kuti mutemo wePollard unotaura kuti inhengo taka kwikwi za presidential election ya 2018 ndizo ndizo cheke zilegrino kina mpola taka wei mbishu taka gara pasi teka teno kana ya wachita huti kide mpola ni kuti zano pia ni mangu ma political parties wari kuti dialogue ino inifana vitu wa chepe kana tili mpola ni kuti tangata proposal kutukuda in all stakeholders dialogue taka kuna ya kutu kwa 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 political parties ari mu parliament kana ka include ma political parties ari mu parliament zvakureva kuti zvo machichi nema civic organizations nemamwe ma political parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa nekuti tikaisa dare rema parliamentarians ndechipinda mu Poland sazvinotaura ndezvekuti parliament inorepresenta vana veZimbabwe inometa kuti uyu chechi ipi inometa kuti uyu political party ipi saka naizvozvo ndekuti ndiro karepresenta nezuru saka nemamiriro yaakaita tati hatikakwanisa kupinda saka ndozvakabuda musangano wanezuru
saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu
vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatsvaga kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure zvakasiyana nini mamiriro akaita copac tichinyora bumbiro remutemo wezimbabwe copac yakanyorwa neparliament saka parliament iri inclusive nekuti mukatsva kuti parliament yakavhotwa nevana vezimbabwe saka matarisiro avakaita nezuro vakatsva vachiti no inenge kanofanana nepoland saka tichikwenda kunoconsider timbonokonsultana tichazo kutaurirai mazuva anotevera kutati kudini
chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda mupoland
isusu tiri kuda dialogue saka dialogue vezanupf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupoland isu ndobatamirawo takamira kusaidi tikati hatikwanisi kupinda mupoland nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbu renyu remutemo saka ivo ndokubva vane proposal yakuti dai madai inini ndinge maproposal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue asokwanisa kubati chete dialogue tim poland saka ndobatakaisawo document yedu zvekuti tinofanira kuamenda kuchiti munhu wese wezimbabwe anofanira kuita dialogue.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden akataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chitsidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022 nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto enyika iyi abviswe muUkraine nechimbi chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata, chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera vhoti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenhengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese apo imwe yenhengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nhengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti Nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kuGeneral Assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kweSecurity Council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa nemi Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabvazera.
Iyoyo yanokuti ndawaramba yakamuka iri mapepanhau musi wechipiri. Inyaya inorwadza pani ndekuti takanga tiine nyaya yemwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichasati pakapepa takanga tiri gore rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pachechi ichanga iri nyaya yekare tinenge tapedza nezvayo kushemenye ana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanokutenda hwaramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kungoramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitendero kana dzitsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasirwa neupenyu. Ndipo patinoona nyaya dzirimo mumapepanhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vakarasikirwa neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka Basta pindzwe nenjodzi kana kushika pakurasikirwa neupenyu. Ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokwadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapawana sei. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inorifanira kuramba ichingotaurwa nezvayo irambe ichingotaurika semapato anomirira kodzero dzevanasikana ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanorwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaure kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki tinokurudzira muende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vanhu vari kuramba vachikushaika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nanachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinoreva kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo tichingokurudzirana tichishanda tiri pamwe chete senyika hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire regai nikwasei nevateteresi studio 7 sashe wedu Jesu Kristu nitaluya amen. Kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachikupinda muwanano vasiri vatsva kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga. Dzimwe nguva umwe achidzoka anewo mukadzi, umwe achidzoka anewo murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nuri mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kugara mwana achinge aroorwa, zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa vana veZimbabwe zvanyanyisa madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana nemotanga mumwahwahwa umomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa vakadzi vemuno vanomwahwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuonawo nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwawo vapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana siyana zvakangoita nokubhema fodya vamwe. Idzi zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga kuzvinza zvidhakisi zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi tarisaninari varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowaumawo hwahwa vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba dambudziko rekunwa hwawa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji vari kunwa hwawa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamwe vanofora pavhiki. Anondonwa mari yose kubva awa asiya mumba kusina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari isinge yapera rimwe rimwe dambudziko iroro. Ririkonzera dzimba zhinji madzimai apesera achizobuda kana kuzotiza futi varume nyeye kunwa hwawa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru futi varume vafauti vadzidze vanwa hwawa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazvi kumwa kanaka kaita kuti madzimai apesera apanduke akuzodo kutsvaga neimwe nzira yekurama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhawi dzakati wande. Dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva timbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nokuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vakutiwo waindi nyima yako umwe namwe aita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rei inoita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zvii zvinhu zvakangarisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi achashanda anenge akukwereteswa hinzozi pachibhadhira chikwereti. Kuva kuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafane iyi iye futi panyaya iyi yokudhakwa kwemadzimai rava dambudziko ruri kana mudzimai kana achinge atopinda zvedoro haasadzoreki. Murumewo varume vakukurudza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti mwana ataure dambudziko rake tivatagadzirisana. Asi iyi nhau inoda nyasha dzajehovha Mwari nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafanira zvino tinozama nepatinogona napo kuvayananisa. Asi zvinoda nyasha dzajehovha Mwari vamwe vanosvika pakurovana kukuvadzana kanavaya nemapanga nokupisa nemvura madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopisira vakubatwa nebhiti kana depression zvakakufa. Iyi nhaya yekuti vanenge vachiurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchitaura cheZimbabwe chiri muSouth Africa mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Mutanganya weStudio 7.
Programs in that you from the America generally are from the Naka, just saying a memorandum of understanding the organizations are key. My eye to you know the Anchor International Investment is based on you know, Changi, each fund a number of projects, which particular assistance on a number of projects in partnership with the American business people. That are signing up for team agreement in a global trade and finance in Washington, D.C., which are cheaper funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve kuDFC, US Development Finance Corporation, takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufanda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizinisi muno muAmerica. Apart from GFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, kuti GFC ndoko yabuda.
Imi seve mabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica?
Isusu sesi waAfrica round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina business 23 idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America, but masanctions clearly in the Istanbul Bloc when it comes to GFC, which is the organization really key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Mike Okariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoint makumi matatu nemashanu zvidzika kusanganisira Yaja, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Blair City, ne Wawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kudivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 ne Ngezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chips 1-0. Mangage aita Harare City ne Ngezi ari kureva kuti Capes United haifariri kudonedza mapoints pamutambo wayo ne Cranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukoro unowu.
Asi mukuru wechikwata ichi vafara ijere nemurairidzi wavo Lloyd Stembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenat iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapata akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku mumakundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Sibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 Mfumfu 2022 ngugeno Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi libalisa imfuno zalo ePetition. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni kanye lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalisile ukucuba ngokusela amadlelo. Kwezemidlalo sikhangela impumelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu adlala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ifandla lezombusazwe leMthakazi Republic Party lithi selibhalele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi ebalisa imfuno zalo ePetition. Isicelo lesi esilesihloko esithi Petition on Acts of Terror Against My Party and Myself ibhalwe ngumkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo eyiqondisela kuziphatha amandla zikahulumende, umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika oweSADC, kanye labo hulumende beleBhilithane lowelemelika. Incwadi le ipha imbali ejulileyo mayelana lesiphatho sikaMnangagwa kubandla le-MRP, le-MPR, lokhu elasungulwayo, kanye lezikhalazo zebandla leli. Izikhalazo ezikuliphethishini zibalisa ukukhululwa entolongweni kwamalunga ebandla e-MRP abathi abotshwa, agwetshwa, engelacala, ahlukunyezwa lokwethuselwa kwamalunga ebandla leli ngaye uMnangagwa, ukubuyiselwa e-Kami Prison kwalawo malunga asuswa khona esiwa eChikurubi Maximum Prison ukuyabhikela khona le lokunye. Sizeni uMnumzana Mqondisi Moyo esilandisela ngepetition yabo le.
Ngabhala le incwadi eyipetition siya kuye uMnangagwa lengatsha zonke ezakhe kuhulumende ezilokwenza le security sector yakhe.
Amazwe owathumele lezi ncwadi agoqela aphi?
Incwadi le ngiyibhale futhi njalo ngayikhopha to UK Parliament, to SADC, to AU, to African Court, to British Embassy, la kwezinye inhlanganiso esicabangela ukuthi zingaba lusizo kithi ukuthi sibabonise ukuthi umbulalo ngu-Emmerson Mnangagwa usephinda futhi amaqhinga asebenzisa ngomnyaka ka-1980 lapho babezilungiselela ukuthi bathumele umbhuqazwe kwelemaNdebeleni. Usephinda futhi ukuthi asebenzise amaqhinga akhe akudala ukuthetha iMthwakazi Republic Party ilezikhali. Kanti ngakwelinye icele okusenze sabhalela amazwe lawa oBritain, sabhalela oSADC labo-AU, sinanzelela ukuthi kungaba lesiga esenzakala eHarare sibonile kubo-Member of Parliament wasetshitungwiza uJobu Sikhala losi thole laye engu-Member of Parliament we-TCCC le-13 members e-TCCC ezabotshwa enyatsime khona leMashonaland. Sibone i-UK ihlaba umkhosi ePhalamende yase-UK besola ngokubotshwa kukaJob Sikhala losithole labanye babo. Sabona lezinye inhlanganiso ezigoqela ezamazwe omhlaba lawo zikusola lo, kodwa kuyasidanisa ukuthi konke okwenzakala kwelikaMthwakazi, i-UK, o-United States of America lezinye inhlangano kazizwakali zikukhonde malokhu. Kubuye kusibisele futhi emuva khona ngale ngomnyaka ka-1982-87 bethumela umbhuqazwe ukuthi iBritain lamazwe anjengabo-America lezinye inhlanganiso zomhlaba zathula zakhangela eceleni, okusibonisayo mhlophe ukuthi konke lokhu bakwenza benanzelela ukuthi iBritain yaphatheka kakhulu endabeni yeGugurahundi ngoba yiyo eyabhadalela ama-106 North Korean instructors ayezabuya ezoqeqesha amabutho e-50 Brigade ayezobulala amaNdebele angu-5,000 10,000 atrena kwele nyanga kuna le emtare. I Britain ya sebenza, isebenzana le North Korea, isebenzana le government ya Zimbabwe, ya ZANPF, isebenzana la mazwa njenga bo Tanzania kusaphethe u Julius Nyerere.
Kungani uthumezele abangaphandle kwele Zimbabwe ubathumezela lincwadi ucela uncedo?
Kungakho ke sikhethe ukubhala lezi ncwadi ukuthi babe kwazi umhlaba ube kwazi, ngoba silibandla elilwela inkululeko yamaNdebele, silibandla elilwela ukuphuma kweZimbabwe sizimele sisodwa ngalokhu ngesilungu okuthiwa yi-self determination. Ngalawo mazwi ke ngiyabonga abalaleli ukuthi siyimthwakazi Republic Party, akulandaba bayasihlukumeza, bayasibopha, bayasibulala, sizoqhubeka silwela inkululeko yethu. Njalo ukumtshela lokhu umnankagwa ngalolu gwalo akusho ukuthi siyamesaba, kodwa sitshengisela ukuthi amaqhinga akhe onke abolileyo awasebenzise ngama-early 80s ewasebenzisela izaphu lakathesi lathi siwabhekile, njalo sithi ngalesi sikhathi ngasoze asebenze.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla lezombusazwe leMthwakazi Republic Party exoxa leStudio 7 ngocingo engezansi yemaNdebeleni. iStudio 7 ibuye yaxoxa lomnumzana Believe Gawule, elinye lamalunga ebandla leZANU-PF njalo ongumcubunguli wezombusazwe, esipha owakhe umbono mayelana lalolu daba.
Lapha sokhela ngiyibona incwadi leyi yabantu be-MRP le ka-president wakhona uMqondisi Moyo, ukuthi njalo ikhotshelwe ifikiswe la kuze indawo kwabanye abatshiyeneyo kuhulumende lakuba le mahhofisi amele amazwe angaphandle. Engikuthanda ukuthi ngikutsho ukuthi lapha okukhona ukhala ngokuthi bona bayahlukuluzwa, bayahlukuluzwa nguhulumende. Kodwa asiqalisele lapho ukuthi kanti ilizwe leZimbabwe lona lilizwe phela elilemithetho yalo, ilizwe elilomthetho. IZimbabwe ayisilo lizwe elingalamthetho, njalo iZimbabwe ayimelanga iyekethise ukuba lomthetho eyiyo evikela ilizwe ukuze abantu baphile kuhle phakathi kwelizwe. Ungananzelela ukuthi abantu laba sokela bahlasela inkamba yamapholisa basebebotshwa, okuyikho ukuthi ungakhangela ukuthi akula ukuthi abantu during broad daylight ba-attacke inkamba yamapholisa bese beyekelwa nje. Umthetho kube kuthiwa umthetho sokumele ufinyelele kibo, abantu laba babotshwa ke. Ngokunjalo indlela kuphe ukubhalela umongameli indaba eziyizo ezenziwe ngama-court ngezinye indlela sesitsho ukuthina uthi umongameli kangenele entweni zama-court. Ama-court lawo azimele wodwa laphana, asebenza ezimele wodwa ukwenzela ukuthi angatshelwa okukwenzwa ngezinye ingatsha zikahulumende. Ngezinye indlela ama-court into abangayenza be-MRP ikuthi ba-aphile kuma-court aphezulu, kunye le-Supreme Court kumbe baye-Supreme Court kumbe baya ku-Constitutional Court, ngoba isisekelo sombuso ilizwe lethu seline-Constitutional Court. Unqabule yinye indlela ababona kona bangabanjwanga ngokusemthethweni ngokomthetho, kabaye phezulu ema-court aphezulu.
Umnumzana Believe Gawule, umcubunguli wezombusazwe njalo engomunye wamalunga ebandla leZANU-PF, exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampala fobembula.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhala ngokuthi zibhekane lodubo lwendlala emaphandleni lemadolobheni, kuthi lezifuyo lazo seziqalile ukucuba ngokusela amadlelo. Abaningi sebehlala insuku ezimbalwa bengela okuya ethunjini. Lokhu kulandela ukungananga ukungani kwezulu kuhle ngomnyaka wokulima owedluleyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeMatobo ezansi emaNdebeleni ngezinye zezakhamizi zemaphandleni ezikhala ezimathonsi, ngoba iningi lemizi selilakho ukuhlala amalanga athile bengenelisi ukuthola okuya ngaphansi kwamakhala. Ukhansila kawa 13 ekezi esiqintini semaqhina umnumzana Vincent Ndlovu uthi babhekane lendlala enkulu.
Hayi ndlala enkulu mama, sinkulu kakhulu indlala. Iyo kade vele sibe sifizwa iSave the Children la isingani sithule so sokulobunzima obukhulu. Kukhulu manje kathi kakakhona isikuba la ma-grains akafuneka abantu. They are promising of October.
Isakhamuzi seMaqhina Village umnumzana Freedom Moyo uthi isomiso siyabusa emakhaya amaningi.
Hayi isuphe sibhekane nazo nje esigabeni yindlala kuphela ebantwini. Njengoba lalisinceda ngemali lisinceda la ngenkukhu uyabona zafa indlala mama.
Unkosikazi sikhangele Mlalazi uthi indlala ihlasele loba benedamu emaqhina.
Saba sibhekane lokuthi kunje womile esigabeni saba sikhala ukuthi amaprojekthi singavulela amaprojekthi nje singabantu bangomama. Amanye amaprojekthi amayo angasebenziyo saba sifisa ukubana singancediswa ngawo. Sikwanisa ukubana singalima esingafuni ukulima ngoba sikhala endle iprojekthi lapha kwedamu ilezihlahla but abiyele le fence kodwa ayila bakhangeleli bayo.
Esinye isakhamuzi sekhezi umnumzana Ernest Hlongwane uthi indlala iyahlaba emakhaya.
Iyahlaba mama isisilimazile. Ye, angazi singancediswa njani ngoba ukudla yikho esingalakho khona lapha egumeni. Yebo mama.
Umnumzana Dumisani Masuku isakhamuzi semaphisa uthi ukudla kuyadula ezitolo akuthengeki.
Hayi indlala is too much phakathina kwabantu. Akula ngenye indlela, akula way out because lezimali manje ukuthi yezitolo izinto ziyadula ziphezulu. So sidinga uncedo kathesi so ukuthi aluba singaphiwa noma yiphi njengokusincedisa abantu silandelela.
Esinye isakhamuzi seMatobo umnumzana Gibson Zulu uchaze ukuba iningi seliphila ngamanzi.
Hayi indlala mama ya lapha mangosi eziko kunzima kakhulu. Besikhangele sikhangele uhulumende ukuthi mhlawumbe angasincedisa. Sekukubi imuli vele eziningi zilala zingadlanga sesiphila ngamanzi.
Umphathintambo wentuthuko yezabelo i-public service labour and social welfare umnumzana July Moyo uthi isomiso sikhona ezweni njalo uhulumende uzanceda iziqinti ezingamachumi amahlanu lambili kuthi inhlanganiso ezizimeleyo zizanceda iziqinti eziyisifica minwe mibili.
38% of our population is now in need of food, and we normally, even in the best of years, there are some pockets of Zimbabwe where we have to give people food, and this year it has gone up a little bit from 27% the previous year to 38%, and we do vulnerability assessment, which is a cooperation between government and cooperating partners, including USAID, since I'm talking to Voice of America, and we arrive at scientific figures of what needs to be done. There is a geographic assessment of areas which are more in need than others.
Emizameni yokumelana lendlala uhulumende ubeke imali engamabhiliyoni ayisifica munemunye yamadola akuleli ekutholiseni iziqinti ezidlula amachumi amahlanu 52 unqedo lokudla phakathi kweziqinti eziphose zibe zinkulungwane ezimbili 1958 kulandela ucwaningo lokusiza uZulu ngokudla olwenziwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Lo nyaka uhulumende ubike ukuba uzabhadalela indleko yokuthenga ukudla ezigabeni ezaba lesivuno esihle ukuze atholise okungela nhlawulo abazakwabela ukudla abaseziqintini ezihlaselwe yindlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 yisemaphisa ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba sobengula,
lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe. Anastasia Ndlovu lapha besethulela udaba ngendlala etholakalayo kulezi nsuku eMathebeleland.
Lamlela ndwandwe, lamlela.
okwakathesi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abathoba munwe munye engozini yokudubuka okwenzakala emzini ongenyakatho ngokuya ngempumalanga yelizwe kwele island namhla ekuseni kubika amapolisa alelo lizwe. Kulimele abantu abathoba minwe mibili kulesi sehlakalo abahle bagijinyiselwa esibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu kwele Philippines bebegcwele emgwaqweni betshengisela njalo besola umbuso kamongameli Ferdinand Marcos Jr. Namhla bekunanzwa insuku ezilikhulu uMarcos angena embusweni, abantu besithi akalalutho asethe walwenza ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abantu laba bebethwele amagwaliba abelotshwe amazwi okusola uMarcos besithi kabone ukukwenza ngoba abantu bayadubeka. Okwamanje wothi sidedele kusithandekile Mhlanga esethulela udaba oluphathelane lokwenziwa ngabesifazana kwezentuthuko.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Thembeni Moyo ophila ngokudobha impahla esezilahliwe abesezithengisa njalo ekwinhlanganiso ebona ngalo msebenzi e-West Pickers kobulawayo. Usichasisela ngengxaki abesifazana ababhekana lazo kulo msebenzi.
Yebo, kukhona ubunzima esihlangana labo emsebenzini ikakhulu kobomama ngoba laphana kuhlangene abafana abasebancane, obaba nabomama. Ngoko obaba masisebenza ikakhulu masisebenzela endaweni lana okuthiwa yi-LSB eziningi e-Richmond ngale kuba le-violent ebakhona. Bakhona abafana abakwanza ukuthi bayathathela umama. Kuningi nje ukulimala okuthize ikakhulu kobomama ngoba uzabe kufuqa, uzabe kuthathela, uzabe ekuthethisa. Then sebese sithi ngapha ezindlini emalokitshini ifesi ama-challenges kakhulu kulaba abasebenza kwe-city council. Labanye abantu babe beqhashiwe kodwa labo bengathola lapho kulezibi khona base bezifuna. So base bekutshela ukuthi wena ungathathi. Kuso siba nokuphikisana ukuthi wena angithi uqhashiwe, mina angiqhashangwa, lami ngizama ukusizana imuli. So kuba lokungazwisisani ukuthi bagcina labo besiba violently ukukuthathela, bengakuthola bayakuthathela. So kwakathesi sebesisingani sesivikelekile through i-program esayifakelwa ngobaba uMaphosa e-West Pickers. Ngoba if ngile uniform yami lawe uyabe egqoke okwakhe kwe-city council, bagcina bebona ukuthi hayi laba ngabantu esincedisana labo.
Uyenelisa yini ukuthi ubhadalele indleko zomdeni ngemali oyitholayo kulo msebenzi?
Hayi, ama-prizes angkhona mancane. Ikakhulu ithina eBlawe lapha sile company A1 ethengayo u-track. That company ama-detections akhe asuka ebe maningi kakhulu ngoba uzatshelwa ngama company papers lani o-taxi at the end abo begcine sebekuthengela nge-30 cents, that which is imalana ade i-220 pound. So i-220 pound package ayi kugcine sisiba yimali engayinelisi ukuthi lawe ubhadale ama-renters, ufundise abantwana, wenze ngoba imalana futhi iyabe ngingekho in form of i-cash, iyabe ikuswayi izahlala ebhenki uzuyithole ngemva kwenyanga, ngemva kwe-3 weeks, and iyabe isiwile and iyabe isekhadini. Uze uyethola i-cash, ama-renters sibhadala nge-cash, abantwana kwabe kufunakala i-cash, uthenge ukudla laye nge-swipe iyabe ingavumi, iyabe ifuna i-cash. Lokuthi kumele ngilungisisa amaphepha awe-tax, ngiyadobha mina izibi. So kumele ngitshele ngokuthi kumele ngi-tax for i-government ile yenzuzo layo ekumele iyithole khona lapho. Ayi, kusuka kungikhulele ngoba izafuna iteks igovernment kodwa ayikaze iconcede emsebenzini esiwenzayo. Nethemba iwestipika ukurecycle ngeyinye umnotho ongasivuselela elizwe lethu ukuthi liyenelizelayo ukuvuka lakhe i-gold mine. Kodwa kabakaze beke bekhangelisise ngoba singakhangela yena utracker esimthengiselayo amagabhethu, ama-recyclable things ethu. Ule profitable enkulu ngoba amagabha lana uyawarecycle to make other things ezisebenzayo futhi again ikakhulu njengama water pipes ayokuplumber izindlu asuka kufuna kumarabhona lawa esiwarecyclayo amabuckets, chairs, imiganu lokunye okungamaphathi okungena endeyo izinto njengabo TV stoves kusuka again kwizinto esizirecyclayo. So yena uzagcina la esekutshela ukuthi mina ngilezisebenzi ngikhatshile imachinery to repair imachinery iyadula lokhu nalokhu. So ngendlela ukuthi uyabe ungelalwazi oluningi ugcina uzovuma ukuthi umnike ngephezene leyo engacaciyo. Ugcina wena uzohaya the transport ikuze ikuhambisele istaff sakho ekhampanini. Those guys abemoto esibahayo bafuna i-cash wena ngale uyabe usulindile iswayiphi. Inkinga esihlangana layo kumabhenki i-government eyasiyehlisela wona onjengapho women's bank, empower bank basuke befune izibambiso ezinkulu ezisikhulelayo ngoba mina lapha engikhona ngiyabe ngirenta. Umachinery uyabe unida 1,000 to 1.5 US ukuze uzofika eZimbabwe. Ngiyabe ngiyithethe ngaphi that is such amount ngoba mina ngizabe ngiphiwe i-220 pondi in swayiphi ngoba kathesi kunje i-EMA ingafika ingandula ngibuthelele endlini ngiyabotshwa. Uyangitshela ukuthi i-EMA iyangitshela ukuthi awulayo imvume ukuthi ubuthelele khona la.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Thembeni Moyo esixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Uhlelo lwabesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonga usithandekile Mhlanga ngokusipha uhlelo lwabesifazane abasebenza nzima ukuzithuthukisa. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asizeni ukuthi uChris Gande usiphatheleni kuliviki.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni induna yasentaba zinduna. Umbuzo wami wokuqala ngasitela ukuthi usunjani kwezempilo lapho siyakhumbula ukuthi wahamba eNgilandi ungezwa kuhle indaba yamehlo. Usunjani kodwa kathesi?
Hayi ngendaba yamehlo hayi sowuhanjiwe sengiphilile madoda sengiqinile. Fena apho isibhedlela asikanikezi i-complete discharge kodwa as far as stability and health wise hayi kukhona. Really I'm not fit and strong. I was at the review just on this Friday gone. So kungathi kuyaqinaqina. But I'll be looking at them ukuthi baninikeze nje just that official discharge.
Manje ukhangelele ukuthi ungaphenduka yini eZimbabwe khona okungani akumanga kuhle njalo kwakungani bakuthwalisa nzima abakahulumende lamacala esabona bekwetheswa wona. Ungasitshela ukuthi ukhangelele na ubuyela eZimbabwe?
Akula question mark at all, at all, at all, at all. IZimbabwe likhaya lami, intaba zinduna likhaya lami. Nxa kule mpi kumele ngihlasele impi yakhona ngiseyintaba zinduna. Ukuhamba emazweni landali akukho kithi lokho. Ayikho induna ngenze into enjalo. No, mina ngiyabuya eZimbabwe banganikeza i-discharge kube njani njani. Laba abafisa ukuthi basethesa amacala landi. Ngokwabo siza kukhangela ngesikhathi sakhona.
Nxa ukhangela wena ezombusazwe ungathi zihamba njani? Kukhona yini okumele kulungiswe ikakhulu sesikhangela ukubana ukhetho oluzayo soluseduze?
kunenge okufanele ukuthi ngabe mhlawumbe kuyalungiswa njengoba sesikhangela ukhetho lolo olubuyayo. Ngingaqala phezulu lapho baba ngithi hayi number 1 umahlabe ezulu mela hlangane ukuthi sibe lamaparties amanengi kwelakithi angathi amakhanda ayachisa angathi thina sizazi ukuthi singobani angathi asikwazi ukuthi sifisane into engene phakathi kwethu angathi umuntu waphosa isichitha phakathi kwethu yikho ke inqala phezulu ngokuthi ama political parties kakhulu kwelakithi mele ahlangane mele kube le forum esinxusa bonke nje abakhokheli abama parties achene kwelakithi sithi gwaqa bahlangane sikhulume ngelizwi elilodwa then sesingathi sesilunga nje kancane kodwa lakho sibamba lelo siyakwazi ukuthi silesizwe sakithi esingale ezansi la somele sihlangane khona lezansi sikhulume ngelizwi elilodwa kodwa kakhulu nyabe ngikhusela abasekhaya ukuthi bakhumbuze abangale ezansi eGoli ukuthi ba register kuma right to vote ba register laphana la kuba vota khona phana totally independent of uzek totally independent of uhulumende wakithi akudingi ukuthi sicele imvumo kumuntu ngalelo kodwa ukwenza khonoko ukuthi ba register imkhonto ethize sabe sihlomile
lo ke bekungumnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni induna yasentaba zinduna ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lilale.
Sibonga uChris Gande lapha ngohlelo lwakhe liphuma lendaba lichone lendaba. Kwezemidlalo sikhangela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje kanye lokuthi iwaphi amaqembu akhangelelwe ukudlala kusasa.
Sokumele abambe aqinye amaqembu omdlalo wenguqu adlalela iqhakazi phezulu iSekaso Laga Premier Soccer League. Umncintiswano ususuke phezulu ngale kwengalane yemiklomelo ususiya kulawo asemsileni aselwela ukuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Amaqembu ale miklomelo ephansi kwamashumi amathathu lanhlanu athi iYada, Cranbourne Bullets, Cape United, ZPC Kariba, Tenex, Harare City, Kulawa FCT lewawa yiwo aselwisa ukuthi engaphunyulwa isesiya esigabeni sika Division 1 umnyaka ozayo. Iwawa yiyo esemsileni ile mihlomelo engamashumi amabili kuphela. Emidlalweni yedlalwe namhlanje iHarare City ibe ngujikele obhanqa 1-1 lenkezo. IZPC Kariba yatshaya iManica Diamonds 3-0. Kwathi iBulawayo City yanqoba iBulawayo Chiefs 1-0. Amaqembu akuDivision 1 athi ele Green Fuel, Simba Bora, Shesham Lewange asemelele ukungena esigabeni saphezulu esePSL ukuthatha izikhundla zalawo ayabe esehluleke ukuthola imiklomelo eneleyo yokuthi aqhubeke ekulesi sigaba. Eyakusasa yona imidlalo imi kanje. I-Chicken Inn inqikelana le-Highlanders e-Barberfield. I-Triangle idlala le-Yada e-Kipo.
Sibonga u-PJ ngokusipha indaba zenguqu ezenzakala kuliviki. Kundaba ezisanda kungena, namhla ibandla le-ZANU-PF belisenza ukhetho lokukhetha amalunga amatsha e-Central Committee. Umphathintambo wezemali uMthuli Ncube ukhethwe okwakuqala
kulokho kwangena kubandla lezano PF njalo lo mnumzana Chinga Dube lo Judith Ncube umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo abanye abanqobileyo nguCharles Chiponda Eliphas Mashaba Constance Ndlovu Mabutho Moyo Godfrey Magumba Joseph Chuma Obert Msindo lo Alderman David Ndlovu sasi lugqiba ke lapha uhlelo lwethu Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.